Mangwana kuchatyo kwamakumbo vakomana vezvikwata zviviri izvi vachirwira kutora mukombe une mari yakawanda kudarika mikombe yose yenhabvu munyika. Chikwata chatora mukombe uyu chaenda kukumba nemari inoita iyo zviuru zana zvemadhora. Vachakundwa vacho vachitorawo mari inoita iyo zviuru makumi manomwe zvemadhora. Mari iyi ichapawo zvikwata izvi mukana wekupa vatambi vazvo mari yekisimisi. Mutevedzeri wemuraridzi wedynamos vatondera indiraya vanoti vari kutora mukombe uyu sezvo vakatovimbisa vatsigiri vavo.
Takavavimbisa kuti tida kuti tidzore mukombe weleague todzora zvemukombe wembada. Saka ndozvatatarisana nazvo. Chinhano chekutanga takapfuura takatora mukombe weleague kuzvino tatarisana nemukombe wembada. Saka ndinovimba kuti patichapedza mutambo wedu musi wemugovera tinenge tatora zvemukombe wembada.
Asi murairidzi wemunomutapa vabhigi dzuze vanotiwo Dynamos yanyanyodziirwa zvekuti kutonga kwavo mumukombe uyu kuri kupera mangwana.
Tiri kutamba neDynamos itimu hombe, tinoziva history yavo, asika history inobrekwa for the first time and this is going to happen on Saturday.
Vazuze vanoti vatsigiri vavo vachange vachifara mangwana apo veDynamos vanenge vachitsvaga kuti varohwanei.
Vatsigiri vedu vanoziva kuti as monos hativanyadzise. Hongu vanenge vakagara mucrowd inenge yakazara veDynamos. Asi isisi vanoziva kuti hativakanganwe, tinenge tichiziva kuti variko noushomo hwavo ihwohwo. Tinovavimbisa kuti tiri kudzoka kumba ndisu tichifara. Mhomho yeDynamos yakasuva.
Vazuze vanoti vafara zvikuru kuti mutambi wavo ane mukurumbira anga akuvara Tawanda Nyamandwe achanga achitamba mangwana. Vatiwo vari kutarisira zvekare kuna Ronald Chitio uyo akasarudzwa pavatambi gumi nemumwe chete vakatamba zvinonwisa mvura mumakundano eCastle Soccer Star of the Year. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti vemunomutapa vanokwanisa here kumisa chikwata cheDynamos icho chiri kubvira moto zvinotyisa. Dynamos iyo yakatotora mukombe wekasolaga Premier Soccer League iri kutarisira kuwedzera mukombe wembada Diamonds Cup pamusoro pewerigi uyu. Dynamos iri kutarisira Simba Sithole kuti aite mashiripiti ake zvakare mumutambo uyu. Kambani yembada Diamonds pamwe nevePremier Soccer League vari kuvimbisa vatsigiri venhabvu machikichori chaiwo. Chief Executive wePremier Soccer League vaKenan Ndebele vachiti mukombe uyu ndewe mhuri yese.
We are inviting families to come and enjoy a good game of football.
Zviri kufadza ndezvekuti zvikwata zviviri izvi zvichange zvichimirira Zimbabwe mumakundano emuAfrica gore rinouya. Dynamos ichitamba muCAF Champions League, munomutapa ichitambawo muCAF Confederations Cup umo iri kubatsirwa nembada Diamonds nemari yokushandisa mumakwikwi emuAfrica aya. Zimbabwe ine nhoroondo yakasimba zvikuru mumakwikwi ezvikwata muAfrica. Dynamos yakasvika mufinal weCAF Champions League muna 1998, ikasvika musemifinal muna 2008 nemini league stage muna 1998. Tapa yacho yakaita zvanga zvisingatarisirwe apo yakasvika min league stage muna 2009. Izvi zvabva zvasiya mukombe wembada Diamonds Cup uchirwirwa nemhondoro mbiri dzenhabvu muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.